Taura kwatiri kuita iko zvino muchipatara hamutori namanesa arimo. Vana nachiremba vachiripo havo vakamirira mazuva enotisi avakapa kuhurumende kuti gadzirisai zvinhu. Kana musina kugadzirisa, isu hatichakwanisawo kuramba tichiuyawo kubasa kwacho. Asi pamanesa pandoo panyanya kuoma, nekuti kunyange machiremba ariko, munhu akaenda kuchipatara iko zvino haana rubatsiro rwaanokwanisa kuwana, nekuti hakuna bamanesa acho. Zvakatooma.
Ko, iyo hurumende yave kuti kudii, nekuti vachitaura mudare reSenate gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavimbisa ivo kuti vakagadzirira kutaura nevashandi kuti vaone kuti vawedzerwa mari. Iko zvino vehurumende vacho vave kuti kudii?
Hurumende yangoti mairano nenyaya zvekupfeka zvekuzvichengetedza kubva kuchirwere cheCOVID-19 ichi, vati vari kuronga, vari kutsvaga, vachaunza. Vakati ivo kana iri nyaya yemari, ivo havana mari, havana mari yemaUS, saka havana kugadzirira kupa mari yemaUS kuvashandi vavo. Asi kana ichinge iri mari ATGS vanga vachitipa mwe, kunogona kuita kutaurirana. Saka havana havo chichavati vataura kuti vanobhadhara mari yakati aiwa. Kungotaura kwakungoti tinokwanisa kutaurirana chete. Saka mamiri azvo zvakaita iko zvino hapana chichabuda ba, ndingati ndo nyaya iripo chaiyo.
Iko zvino hakunawo vakuru mubazi rezveutano kusanganisira gurukota nekuti vaobhidhai moyo vakadzingwa basa. Izvi hazvisi kuita kuti zvinhu zvibva zvanyanya kuomawo here, Dr. Musara?
Ichokwadi kuti kushayikwa kwevakuru vakasiyana-siyana muMinistry of Health kuinda kuti zvinhu zvinge zvakaoma kuti basa ritadze kufamba zvakanaka. Iko zvino iso Minister of Health haina Minister of Health watingati ndiye mukuru mukuru wacho aripo, ndiye akafana kubata chinzvimbo. Koita secretary we Minister of Health zvekare, koita zvekare anonzi Director of Curative Services. Zvoitawo vamwe vakasiyana-siyana vakaburiswa mabasa ipo pakati apa mushure mekunge kwaitika nyaya yedrugs nemari dzakashayikwa dziya dzisinganzwisiki kuti dzakashandiswa sei. Dzakazokonzeresa kuti minista vange vachiburiswa basa. Saka zvese izvozvoka zvoita kuti nyika yacho inge yakatoomerwa zvakanyanyisa iko zvino.